Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro zvita 10/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa nyika zvakare kuti zvakabuda muongororo yavakalema muhlante zvekupfurwa kwevanhu vatanhatu muHarare nemauto zvichaziviswa kuruzhinji.
Vana nhasi tawanika tichiungana semadzimai nevasikana vabva munzvimbo dzakasiyana siyana dzemuno muHarare.
Imwe mhuri ine mwanasikana akapondwa kugweru yobatana nemamwe masangano kucherechedza mazuva 16 ekumisa mhirizhonga mudzimba. Nyaya iri kupomerwa mutevedzeri wasachigaro MDC vatendai biti yekutyora mutemo wesarudzo yatanga kunzwikwa nedare Magistrate muHarare nhasi vabiti vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutezeri wasachigaro weMDC vatendai biti vatanga kutongwa nhasi nemhosva yavari kupomerwa yekuzivisa zvavanoti ndizvo zvakabuda musarudzo zvinonzi zviri kunze kwemutemo vachiti maoko avo akachena. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pavapirwa mhosva yavari kupomerwa pakutanga kutongwa kwenyaya yavo, vabiti vati maoko avo akachena semukaka. Rimwe remagweta avabiti, amai Beatrice Mutetwa, vati vabiti havafaniri kutombotongwa, vachiti vakaunzwa kumatare zvisiri pamutemo, nokudaro mhosva yavari kupomerwa inofanirwa kuraswa. Izvi zvatsinirwa nerimwe remagweta avabiti, vaAlec Muchade Hama.
Saka varamba mhosva dzacho dzese mbiri, imwe ndeyekuti izvo vakati bato ravo reMDC Alliance rahwina. Ichipiri yacho ichinzi wakati president weMDC Alliance vachamisa vahwina. Saka ndoo nyaya dzacho mbiri.
Vamuchade Hama vativo vabiti vari kupomerwa mhosva imwe chete kaviri vachiti zvakaitwa nehurumende izvi zvinoratidza kushungurudza vabiti.
Pavari kuti inyaya mbiri inyaya imwe chete noti vangozvitaura kamwe chete kuti vanga vawana ivo mapepa anotaridza kuti bato ravo ranga rahwina and president weMDC Alliance vanelson chamisa ndo vanga vachazoita president weZimbabwe. Saka tikati nyaya yamuri kutaridza inyaya imwe chete yekuti MDC na president wayo yahwina. Tikazotiwo zvakare mhosva yacho yekuti adaidzira kana kuti ashambadza zvabuda musarudzo haisi kubuda pachina mumapepa ari ku pomero wabiti na wamuchichisi. Tikazotiwo zvakare koi munogoti wabiti wakanyepa sei? Chitipai homboo wema V11 form enyu nema V23 ne zvaikandwa pakombiuta yezeki inova iri sefu. Tione kuti zvakataura wabiti hazvisizvo zvechokwadi.
Vamuchade Hama vativo vafara nekubvumidzwa kwaitwa nedare kuti vatori venhau vatepfenyure zvanga zvichiitika panguva yanga ichinzwikwa nyaya yavabiti zvichitevera chikumbiro chavasvitsa semagweta.
Saka mutongi vazobvumirana nesu kuti kune vavo vatori venhau vanotora nhau zviri pamutemo vakaitwa accredited ngavaite live streaming asi vasingakanganisi mafambiro anoita nyaya yemudare.
Mumwe wevatori venhau vanga vachitevera nyaya iyi mudare uye achishandira kambani yeSly Media vaRobert Tapfumanei vati tarisiro yavo yekuti vatori venhau vabvumidzwe kutepfenyura kana kutora mifananidzo pose panonzwika nyaya dzakadai.
Inyaya yatinogamuchira nemaoko maviri uyezve tichiti ndokwatakuenda isu neteknoloji yavako. Uyezve tiri kuti danho iryeri ngaricireka kungoitirwa vabiti chete, ngarichiitwa nyaya dzese dziri kumatare edzimhosva. Vanhu vachiona kuti zvechokwadi judiciary yemuno munyika iri kubata basa nemazvo.
Vabiti vakatarisirwa kudzoka mudare mangwana, apo magweta ehurumende akatarisirwa kupa mhinduro pachikumbiro chasviswa kudare nemagweta avabiti chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe. Pakaitwa sarudzo dzemuna Chikunguru, vabiti vanonzi vakazivisa kuti mapepa avainawo airatidza kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndiwo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazoti vaEmerson Mnangagwa ndiwo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, izvo zvakazotsinirwawo nedare repamusoro rosoro munyika reConstitutional Court. Kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatura mutongo waro panyaya iyi, vachamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti vakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Nyaya yavabiti iri kuteverwa nevakawanda pasi rose, kusanganisira kubva kuAmerica iyo yakabuda pachena nemusi wechina kumusangano wakaitwa kudare repamusoro reSenate kuti inoona sekunge vabiti vari kungoshungurudzwa semunhu anopikisa hurumende, asi hurumende yakati haiudzwe zvekuita neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya dzanga dziri kumatare, vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Samuel Undenge vanzi nedare havana mhosva yavakapara panyaya yavanga vachipomerwa yekuti vakaita zveuori pakupa basa mwemuzvina bhizimisi vaWeekne Uchivhayo kuti vagadzire gwenya remagetsi ezuva kuGwanda. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare zvekare, vaimbova gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSupermandi Wanzira vanzi vadzoke kudare nemusi wa18 zvita sezvo vati vachuchisi vakanonoka kuvapa mapepa. VaMandi Wanzira vari kupomerwawo mhosva yeuori. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi uye zvaturwawo nebazi rezvekubudiswa kwemashoko, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti zvakabuda mukomishen yavakalema Mohlante iri kuongorora kupfuurwa kwevanhu vairatidzira muHarare vatanhatu vavo vakafa vachifungidzirwa kuti vakaurayiwa nemauto zvichaziviswa kuruzhinji. Izvi zvinotevera mashoko emutauriri wavo vaGeorge Charamba avo vainge vamboti zvainge zviri kuna vaMnangagwa kuburitsa kana kusaburitsa gwaro iri. VaMnangagwa vanga vachitaura nevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare vachivakurudzirawo kuti vaone kuti vakurudzira nyaya dzekutengeserana neZimbabwe kunyika dzavari. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zvakanaka hazvo, dambudziko rimwe ravapo nderekuti tikazoitibva zvimwe zvinofanira kutongoitwa toti tozvakanakisa tozvigamuchira sezvinhu zvatapiwa zvatanga tisingafaniri kuwana. Ripoti yanga ichifanira kutobuda, nokuti chetiri kutarisira ndechekuti mari dzemataxpayers dzakatoshandiswa kuita komisheni iya. Saka kana komisheni ichiitwa, inofanirawo kubudisavo kuruzhinji kuti zvakabuda mairi ndezvizvi. Saka izvo zvunhu zvinganzi zvanga zviri expected, hatingati chinhu chatova chisionekwe kuti tapiwa, zvinhu zvakatotarisirwa. Saka hatingati totonyanya kuzvipepedza, zvinhu zvanga zvichitarisirwa vaita zvinotarisirwa.
Munoona seiwo danho ravo rekuti vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vabatsirewo mukuunza budiriro kana kudyidzana nekutengeserana kweZimbabwe nenyika dzavanenge vagere?
Izvo zvinotarisirwa, zvinhu zvakakosha. Mashoko iwawo mashoko akanaka, mashoko anga achingotaugwa, asika kuti mashoko iwawo anatosvika, onzwisisika, otambirika, naivo vacho vanouya vemabhizimisi anofanira kuperekedzwa nezviito zvinoenderana nokukwezva vanhu kuti vaunze mari dzavo muno.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Muri yamushakabu Lucy Dube gwetara irwira ko 00 nasi yabatana nevamwe vanhu mugutare gweru vachifora mugwagwa semucherechedzo wekuremekedza mufi pazuva rekupedzisira rekucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Muzvare Lucy anonzi akapondwa nemukomana wake pakunopera kwemwedzi wambudzi mushure mekunetsana. Taurai Shava, anutipanya inotevera.
Bachitaura ne Studio 7 pakufora kwaitwa nemamwe masangano akasiyana siyana mugweru nhasi. Amai Elizabeth Dube vanoya mai vemushakabvu Lucy vati vachiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwakaita mwana wavo pakunopera kwemwedzi wapfuura, vachiti havana kumbofunga kuti upenyu hwake hwaizoguma nenzira inorwadza kudaro. Amai Dube vatiwo rufu rwemwanasikana wavo runofanirwa kuve dzidziso kune vanhukadzi vakawanda kuti vataure kana vachishungurudzwa murudo kana muwanano.
Munangari naikara chifara ini handina kuziva kuti nerimwe zvino ngasangana nedambudziko iroro, asi chandinoda kurudzira ndinoda kuti munhu akaita izvi atongerwe mutemo unokodzerana naizvozvo. Sekunzwa kwatinongonzwa tinongonzwa kuti isanda alfa arrest iyeiye mwana wangu akatofa, angadai akatofarirwa. Ndochishuo chedu ichocho kuti tinoda kuona achitongwa achipiwa mutongo unoenderana naye. Zvichidziso mamwe madzimai kuti kana muchiona uchishungurudzwa unofanira kuti utaure, asi ini handina kuzvitarisira pamwana wangu kuti ndakamboona kuti mwana wangu ani zviri kuitika paari, hana ngu yanditaurira izvozvo.
Vaofias Marunga vanove baba munini vemufi vati vari kurwadziwa nenyaya yekuti Tashinga Musonza uyo anonzi ndiye akarova Lucy kusvika afa haazi mujeri, uye hapana zvavari kuziva semhuri pakuti achamiswa pamberi pedare rini. Musonza akasungwa mushure mekunzi ndiye aiva auraya Lucy uyo wainzi aidanana naye, asi akabudiswa muusungwa mushure memazuva 3 sezvo zvainzi aive agarisa mumaoko emapurisa kupfurikidza nguva inotenderwa pamutemo, achinzi aizomiswa pamberi pedare kana mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi zvizere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti Musonza aripi pari zvino, asi vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ari mumaoko emauto ekubasa kwake kuthonhill air base uko anoshanda. Vadesderius Dube vanoya hanzvadzi yemushakabvu vati vavazi kufara nenyaya yekuti Musonza asati amiswa pamberi pedare, vachitiwo zvichavatorera nguva semhuri kuti kurwadziwa kwavari kuita kupore.
Munhu haufanhi kuisa ruoko rwako pane mukadzi nyange zvaita sei. Kana zvanetsa unofamba woenda. Yeah, you can go and look for another partner somewhere. Violence which leads to death like this in Rwanda.
Sachigara we Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata vati sesangano vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwaDube, uye vachaedza nepose pavanogona napo kuti nyaya yekupondwa kwaLucy itongwe sezvinokodzera.
Hapana mhosva chero waitei inoita kuti munhu adeserve kuti atorerwe upenyu hwake.
Nhasi ndiro zuva rekupedzisira pamazuva ekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika muchirechedza zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day. Gore rino nderechimakumi manomwe zuva iri richirechedzwa sezvo rakatarwa muna 1950 nesangano reUnited Nations. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu aungana muHarare achirangarira zuva iri. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mhemberero idzi dzatungamirwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Peace Project, uye vauya vanga vakapfeka mbatya nhema vachiti vari kurangarira vakapambwa vasati vawanikwa vakaita semurwiri wekodzero dzevanhu, vaitaidza mara vapo chizuze nevamwewo. vachitaura ne Studio 7 mushure memhemberero idzi mukuru weZPP uyezve vari mumwe wavakambopambwa mugore ra 2008 muzvare Justina Mukoko vati zuva ranhasi rinovasuwisa zvikuru sezvo kupambwa chiri chinhu chakaoma.
Zuva iri izuva rinosuwisa zvakanyanya nekuti kana waita zvekupambwa uchitorwa nechisimba ugoenda unoshungurudzwa chinhu chakaoma, hauzive kuti mhuri yako yakachengetedzeka zvakaita sei, uyezve hausi kuziva kuti uchaurayiwa here, unobuda uri mupenyu here.
Muzvare Mukoko vati mashoko avo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndeyekuti vasatendera kupambwa kwevanhu munyika, vachiti zvinhu zvakadai hazviitwi nenyika dzakabudirira.
Inini ndine mashoko mashoma kuna vaMnangagwa semutungamiriri wenyika. Pakatorwa Itai Dzamara muna 2015 vakapindura ivo mudare reparamendi vakati ivo itsibabariki. Ndichizvisvitsa pavari ndichitaura neruremekedzo rukuru ndinovati dai vadzokera kumashoko avakataura.
Umwe wavakapambwa muna 2008 angoda kuzivikanwa nekuti Pascal atsi akafunga zvakaitika kwaari zvinomushungurudza zvakanyanyisa. Pascal waudza Studio 7 kuti chikumbiro chake kuhurumende ndechekuti mapurisa asati asunga vanhu atange aferefeta oona kuti pane mhosva here.
Mutemo unongofanirwa kuitwa sezvauri, sezvakaita pandere maybe nevamwewo vakawanda mhosva yaitaurwa. I think everyone was under investigation was it.
Umwezve akapambwa vaFidelis Chiramba vati vanga vari kufara sezvo vachiri vapenyu. VaChiramba avo vakazopedzisira vaiswa mujeri vanoti vakatozobatwa chirwere cheBP nekuda kwekushungurudzwa.
Nhasi ndiri kufara ndikuteuka kuti ndiri mupenyu hangu, zvatosiyana nezvandakaona nguva yandakanga ndaiswa muchitoro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati zvinosuwisa kuti munyaya dzekupambwa hurumende iri kuwanikwa ine maoko akasviba.
Nekuti kana tiri kutaura nyaya dzevanhu vari kutorwa zvisina tsarukano, kazhinji kacho maoko ari kunongedzwa kuhurumende kuti imi ndimi muri kukonzeresa izvo. Saka hurumende haizodi kumhanyisa mutemo unozosunga hurumende yacho pachezvaro.
Vakambopangwa ava nevanorwira kodzero vakurudzira hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rino chinorambidza nyaya yekupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu kana kuti Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachitaurawo pane chimwe chiitiko muHarare nhasi, gurugota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati hurumende yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevanhu uye kuremekedza zvibvumirano zvenyika dzepasi rose zvekuremekedza kodzero dzevanhu. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Nhlanganyauye abatawo muzvare Otilia Chinyane vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reKatswe Sisterhood kuti tinzwewo zvavanga vachiita.
Vana nhasi tawanika tichiungana semadzimai nevasikana vabva munzvimbo dzakasiyana siyana dzemuno muHarare. Vakadzi vabuda muwandu hwavo tichitakanangana nezuva reInternational Human Rights Day. Tichi semadzimai eZimbabwe zvakwana kushungurudzwa kwatiri kuita kwanyanya munzira, tichinyanyatarisana nekumarengi kunokwirwa mabhazi, kekuti madzimai mazhinji vamwe varikuwanika vachibirwa, vamwe vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana. Donzo redu ranhasi ranga riri rekuti zoni tiri kuda kuti sekutaura kuri kuita mutemo weZimbabwe kuti madzimai anofanira kunge akachengetedzeka. Tanga chiti nhasiwo tinoda kuti mapurisa edu anga achipindura kuti tinge takachengetedzeka mukufamba kwatiri kuita.
Matambirwa sei pane zvamanga muri kuita izvi, uyezve munoona zvichibatsira here? Tichiona kuti zvinoitwa gore negore asi hationi mutsauko.
Tasarira muzuva ranhasi ndekuti ndechekuti pane mukuru wemapurisa anga achisvika panzvimbo pedu and anga achifarira zvatanga achitaura, uye anga achiitawo chitsidzo chekuti iye semupurisa achange achifambirana nezvikumbiro zvataita zvekuti iye semapurisa angu achichengetedza kwekodzero dzemadzimai. Saka izvozvo zvanga zvichitifadza kunyange zvazvo vamwe vachona vemahwindi atanga takanyanyonangana navo vanga vachiedza kujustify hunhu hwavo but tichange tichikuti isusu vatinzwa ende tiri kufungidzirwa kuti zvone sezvo mapurisa ati achange achifamba nesu zvichange zvishuni zvashanduko chekutanga chikumbiro chatanga tinacho chatanga tichisvitsa kugender commission yedu chatavapa kuti vazotisvitsirwa kumapurisa tanga chete zvone kunzvimbo dzatinotiwo mahotspots dzakasiyana-siyana dzekuti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzinge dzichibuda dzakafanana nemarenji ari mumarare ana Copacabana ana Showground kunge each rank inge ine police post inenge iripo inenge kamirira kuti panoshungurudzwa mudzimai vanokwanisa kunge vachibatsira kuti zviitike ende chikumbiro ichi chatanga tinacho tanchiti tinoti mapolice post angashitwa izvezvi nekuti mhirizhonga idzi dzikuramba dzichiitika
Mozvare Otilia Chinyane vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSister Catskwehood vange vachitaura parunare muHarare naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti gadziriro dzemusangano waro wepagore dzave padanho repamusoro-soro uye semazuva ose riri kutanga kuita musangano muHarare risati raenda kuUmzingwane High School eSigodini kuMatebeleland. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana.
Gadziriro iri kufamba zvakanaka. Mangwana tinenge tine musangano wePolitburo. Tarisa gadziriro dzose kuna dzakamira sei tobva tatevera nomusi wechitatu tichizoita musangano wecentral committee vanhu vofamba nomusi wechina musangano wotanga nomusi wefriday saa ndingati gadziriro dzese dziri kufamba zvakanaka maprovince vakatosangana pawekend apa vakatopa shuviro dzavo maresolutions avanoda kuti anopasiswa conference ese maprovince omuzimbabwe mazanupf structures maprovince vakatotudza zvavari kuda saka ndingati zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka
musangano uyu unotarisirwa kupera rini
uchatanga nomusi wechishanu uchizopera nomusi wemugovera manheru
muri kutarisirawo vanhu vangani
tinotarisira about 5,000 people vachauya kubva kumastructures yedu padistrict rega rega romusangano panouya munhu mumwe chete then maprovincial structures ese anouya nedzimwe nhenge dzose dzavakuru kubva ku National Conservative Assembly ne Central Committee. Saka iwo vanhu vanouya ku conference yedu.
Munyori wezvemutemo bato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union yawedzera zvakare zvirango zvayakatemera vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeDRC vaEmmanuel Ramazani Chadri nevamwe vavo gumi nevatatu. Izvi zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti kunetsana pakati pemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila neEU kuenderere mberi sezvo DRC isiri kufara nezvirango izvi. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vambomisa kuvhotwa kwangwe kuchitarisirwa mudare reparamende yenyika iyi reHouse of Commons panyaya yechibvumirano chekubuda mubatanidzwa weEuropean Union. Vanhu vakawanda munyika iyi havasi kufara nechibvumirano ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti panguva ino apo mvura iri kunaya veruzhinji vanofanira kungwarira kuti vasarumwe nenyoka dzinogona kuvauraya. Mutoreri wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Imwe yenyanzvi idzi Dr Josephat Chiripanyanga avo vanoshandira pachinoimo Medical Center vanoti veruzhinji vanofanirwa kungwarira kuitira kuti vasarumwe nenyoka panguva ino yekunaya kwemvura. Dr Chiripanyanga vanoti nguva ino nyoka dzinobuda mumwena madzo umo munenge mazara mvura dzichitsvaga padzinokwanisa kunzwa mushana zvakanaka.
Time yatavi nguwa inoyi yekunaya nekupisa nyoka zvinenge dzakubuda mumwena kazhinji kana kwanyaya kupisa dzinobuda tsvaga mvuri sadzinonyaya kuruma wanhu kazhinji panguva inoyi uyezve nekunaya mvura ikazarasire mwena dzinobuda futi dzichitsvaga parisefa padzikanogara saka nguva inoyi tinoona kuti incidence or prevalence uwandu hwevanhu vanorumwa nenyoka hunowedzera panguva inoyi.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kufamba vachiita mutsindo kuitira kuti nyoka idzi dzisuduruke munzira.
Ende kana munhu akafamba achiita mutsindo achiita masteps anonzika kuti munhu ari kuuya achiri kure nyoka inogara yatiza kuzi nyoka kazhinji munhu hachisi chikafu chenyoka. Nyoka dzoda kudya madzvinyu, emaretsi nezvimwe zvidiki zvakadaro.
Chiremba ava vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vafambe vakapfeka shangu munguva dzeusiku nokuti nyoka dzinoruma kuzvitsitsinho nekutsoka.
Uye zvakare kana nifamba usiku pfekai bhutsu nyangwe masikati pfekai bhutsu kana pfeka ari majombo chaiwo kuzi nyoka kazhinji dzinoruma kumaenguzu kuzvitsitsinho nekutsoka.
Asi Dr. Chiripanyanga vanoti nyoka zhinji dzemunyika muno hadzirume zvekuuraya asi dzine huturu hunogona kuvhiringa hutano hwemunhu kana akanonokerwa kuwanirwa mushonga.
Ukarumwa nenyoka zhinji dzemuno muZimbabwe haufei kana kurwara zviri serious. Kune 3 types dzemasnake bites atotaura nezvadzo. 1 which is the commonest munomu inonzi cytotoxic. Cytotoxic inongokuvadza macells payaruma ipapo. Saka kurwara kwaunoita ndikurwara kwaunoita kunongori limited kana tinongoramba kuri panzvimbo yawarumwa iyoyo hakuende kure stereki. Then number 2 kune zvinonzi hematotoxic. Hematotoxic ine poison inopinda muropa. Ikapinda muropa yakutendera mumbiri mese idzodzo dzinokwanisa kukuuraya. Number 3 kune zvinonzi neurotoxic. Poison yacho varumwa inopinda manerves ndovatoti maneurons. Ikapinda manerves yopinda mubody inokwanisa kunoparalyza muchest hauchagona kufema zvakanaka unokwanisa kufa nokuda kwaizvozvo.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu achinge arumwa nenyoka hama neshamwari dzinofanirwa kuuraya nyoka yacho voenda nayo kuchipatara pamwe nemunhu wacho arumwa kuitira vana chiremba vazive nekukurumidza mishonga yavanofanirwa kupa munhu anenge arumwa.
Tsvayai kuidentify ione kuti nyoka yerudzii. Kune dzatinoti rwambira nemakobra mablack mamba idzodzo dziri neurotoxic and hematotoxic dzinouraya. Vanga munhu arumwa nerwambira kana black mamba kana cobra tinotarisa tokurudzira kuti iurayei nyoka yacho mouya nayo toiona kuchipatara.
Mutauriri webazi rinoona nezvemhuka nezviwanikwa rezimparks vatinashe Farao vanoti kana munhu achinge arumwa nenyoka anofanirwa kufanosunga pedyo neparumwa kuitira kuti ropa risatakure huturu uhu richihuparadzira nemuviri wese panguva iyo anenge achienda kuchipatara. Sangano reAfrican Snakebite Institute rinoti Zimbabwe ine nyoka dzakasiyana-siyana dzinosvika 70 neimwe chete. Sangano iri rinoti rovambira ndiyo nyoka ine huturu hwakaipisisa pamhando 40 enyoka dzinoraya muZimbabwe. Dzimwe nyoka dzine huturu hwakaipisisa dzinosanganisira nyamafingu, makure, mungu, nyamubobo, mbadza nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva rekucherechedza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day uye kuperawo kwemazuva 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisa anoti 909 am 4930 15460 ne 138608 kHz shortwave. Mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 am 6175 ne 9785 shortwave. Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa nyika zvakare kuti zvakabuda muongororo yavaKalema Mashante zvekupfurwa kwevanhu vatanhatu muHarare nemauto zvichaziviswa kuruzhinji. Tabva tashika kumagumu echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Dr. Emina standekile mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA iNdebele.